Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezve ndokavana sekuru. Ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Tinoda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa marooro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa.
Asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita seUnited Nations, SADC uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi.
Zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenu ikuhezvirango.
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese, iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi, vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo, kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese, iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose. Vanenge vachitema vasina kuvakarerekera, havana divi rebato, vanomiririra nyika dzakasiyana siyana. Zimbabwe
todashandu kumupenyu wevanu, upenyu wavo, muomwe zavo, matumbo avo, muzimba zavo, mumabasa avo, mukurarama kwavo, ne upenyu, ne utano, ne mufaro, tunoda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa. Saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha?
Pasawanikwa unopotsera matombo munhandare, pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umumutambo kamu. Ibhora haisi tsiva, tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira. Umamudi kuzvibhakira umamudi kunge tichibayana bayana, munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana, nokuti ndo kabazi riripa musorosoro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here nevesadak uye veau uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri sadak neau ndivatetezvi, ndo kavana sekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Tinoda kuti vana sadak vange varipo pese panoitwa marooro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kaachiti moto watadza kumuka uyu, ngatishikudzirei, netwoki yaita shomai, panoda mabhusta. Saka sadak ibhusta, au ibhusta, ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa, nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa, asi makundano ka makwikwi makundano, ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munoreve apa vachamisa, nekuti tinombonzwa ivo vezanupiefu vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo, vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa, zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemazitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica muZimbabwe. Ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete, ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko, ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira, aiwa kugovana mikana. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatukudza sadak neau kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete, kuna sekuru, kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze, zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe wavanozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. Mukuedza kuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iyaya tisingadivi pasuro rose ndeinonzi mano londari, kana kuti mari inoshandiswa kufambisa mapasa asingafaniri kukurudzirwa muiya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro, Dr. Kanyenze, vachishandisa nekuedza kuchenesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoronyera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika usafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingadaro zviri zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita zvikoronera, zvinenge zvichiita basa iroro rekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifani kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanga nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarirwa mitende mishungu iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari mari yakasvipa iyoyo inenge isingakwanisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana veZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandutsa upenyu hwevana veZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronera izvozvo. Zvikoronera zvichingoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda, zvichikovhaira kuti isu tine kukama nevanhu vanenge vari muhurumende, hazvipi chimiro chakanaka. Uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozonge zvaao kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare. Mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa, kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo, vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havasisiri muSouth Africa pamutemo. ende zvinenge zvakaoma ende zvinenge zvakonzerwa South Africa initially because chinezi hatinongonyunyota chikuru ndochekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho ndo vanhu vacho vari paugaro ihwohwo pamutemo. Of course kune havo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magenerao work permit nemamwewo agara aripo maaccompanying spouse permit asi vari pazep ndo vari kutonyanyoomesegwa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti vanhu vava vakaapplya vari pamutemo sokurangarira kwamagona kuita futi vamwe vacho vapa maasylum kwemakore zep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita sevangu tisi taipobwira kutize kuizodzisiwe iyo zep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kuramba achirinyuyo. Saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazep asi kana vachinge vaomeserwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti court case iyi haisi yokungoti pachatova danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha. Hazvimbofi zvakaitika izvozvo ete practical level.
Munorevei mungatsanangura?
Kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa agenesti mazimbabwe nhari pazep obviously ichabva kuhigh court yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira. Kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana African court saka zvichatora nguva.
Asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veIOM vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha.
Kana Zimbabwe ichiti yava redi kureceiva mazimbabwe ari pazep ari kubva kuno neIOM yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabwe achiramba achingoti ngavadzoke asoita sokuti haasi kumira nezvezvabva zvavo zviri pazep saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabwe ntomuenzaniswa ndaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka. Saka zvimwe zvichemo zviri kutotaugwa zvava zvokuti zvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo. Saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yokutaura kugamuchira vanhu. Sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaidove dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzo kushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana bhibhina vacho vawedzere ukasha hwekudzingirira vanhu.
Mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Great to Dream Initiative rinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa28 October tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Okay, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata, tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya naAngola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kuvata vamwe makambaniziwo vakasiyana-siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsiro muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi nekuti tibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, dho havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimiririra Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro ataita vanhu ava. Zvisinei nekuti mhuri wako wakakurira kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness mizinti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batsiro riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because unotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana-siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvaakutotanga kuitika. Tinoti uri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda mumakwikwi ana Miss University, ana Miss Africa. Tozotarisawo Stembiso Mutsvuku raakatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo ivo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takasarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibvongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadiniko vateereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. zvondora pera vakabvunzwa mibvunzo kuti Jesu ndimwari here tine vaterere vaviri vanoda kutipa maonero avo
vahwande makadini henyu ndipa dai ndina kunatsonzwisisa here ndini murume wakabvunza mubvunzo uyoyo wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Jesu ndimwari kana kuti vari kuti mwana vari kuwirirana zvachiti ndizvozvo mwana kuti aiwa ndimwari ipapa ndina kunatsopa nzwisisa kuti vari kuti Jesu chaichechi mwana komana wamwari here kana kuti vari kuti ndimwari hapana kunatsondichekera hakuna munhu angaona mwari panyika angararama chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi mwari tinochiona mubhaibheri iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini kureva kuti baba vahombe kwari kureva kuti vakasiyana Jesu namwari vanhu tu vakatosiyana ndibaba nemwana nokuti shoko ramwari rinobva rataura pana Makorose 1:13 kuti Jesu ndiye first born ezvinhu zvakasikwa namwari ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu kureva kuti haasi mwari mwana wamwari ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari
tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu
tatenda hangu vawanda
tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi taurai tinzwe mukuru wedu
kazuwai pano pachitendero ndinofara kuva pachirongwa chapano nekuti ndiri umwe waanofarira ivhangeri shoko ramwari
tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu
ini ndinoitwa mufundisi Dhuve wezxcc sendenginasi yepazuva vose ndinauya pano ninhaurwa yandakanzwa chitaurwa pamusoro pokuti Jesu namwari chinhu chimwe here ndinoti aiwa kwete hachisiri chinhu chimwe
izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve
Deuteronomy 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri kutumwa ndo patinoda kukota inzwi rokutumwa hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa namwari pane achatumwa patova nemusiyano ipapo pakubhabhatidzwa kumwanakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa nasatani satani waitozviziva kuti kuna mwari uyu ndijesu satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza mwari asi achiziva kuti uyu haasiri mwari ndijesu anofanira kundibhadama kuti mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini satani pane waida kuti aone pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye teverai maari nokusingaperi mwanakomana wangu wandinovimba naye
zvichirevei mufundisi Dhuve
zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati memwanakomana sezvo akanga vachivimbiwa naye tobva tadzidza kuziva kuti mwari vakatumira mweya mutsvene maari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati maari paita musiyano futi right tinobva ipapo unozoti muna John 14 kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji inzwai mashoko kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake tobva ipapo tobva toti pakurovirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzuva ranhasi kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake
tinokutendai mufundisi Dhuve
tinotenda vanhu vasha ndapa mashoko okuti mwari najesu vakasiyana mwari ndibaba jesu mwana
tatenda mufundisi Dhuve mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka Wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya
tinotenda zvikuru tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi Capes United 1 ZPC Kariba 0 Highlanders 2 FC Platinum 1 Triangle 0 Ngezi Platinum 0 Wange 3 Greenfuel 0 Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuMabasa 2023 moGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukukhetha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela iParliament njalo zasimela engumongameli.
Ibandla leCitizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazelimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka kunalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto zepartisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla leCCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu ukhangelelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukukhetha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela iParliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominatewayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator. Siqeda khonapho bese sizakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezizabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abathiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lo khetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngama-lawyer, abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngabakusivil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha kungazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe nxa singalungisisa khonoku kuzayenza kubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eparlamenti
nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulomthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani
hayi kulesiza khipha itemplate yethu yezabilandela kwe oyiyo ke umthetho yola ozabulandela
ye akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe usizo bekhonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu
hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena ku process esayinile evumile ukubana yena ke uzimisela ukulandela ukuzaphuma ebantwini so wonke umuntu bound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetho
singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC yamenzana umuntu onjalo
hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu
umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC besixoxa laye eseHarare sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance
ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana nakhona lokho abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxenye abantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo ngicabanga ukuthi yikho ke okungaba luhlupho okwizinto okufana nakhona lokho lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela
ungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa besithi hayi nqotshwa ngokuhle sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo maza kubamba njani khonokho
ye ngepolitics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufake ubani bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo angeke vele indaba yakho nabayibukele behlezi belapha so ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-TCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure so nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi uZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho yikho lapho kulohlupho khona kwawo
manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho
ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate abadliwayo bazazi bengamakandidate abawinayo bazazi bengamakandidate so ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kuyinto khona
pokalosozelibhidlike ibandlalela
kungenzakala lilimale kakhulu uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciwa
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule-Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni uDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kweleZimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zindaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lo mongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000 abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola, 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezomvikela kwele-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokisikati sezamasiko.
Benana masiko
wenziwe manje
yena baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libona intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha elaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke or impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazene kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi kengifuna ukuthatha lo muntu ngimenze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hhayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazi vele yabe seke wabahlebela khona ngale omfo wabo lo mama wentombi ukuthi hhayi cha kulabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi lesithi lidomba kithi. So ma ethumele lo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Bese kukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe, abakubo kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha ngoba sebenjani, sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala, siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lo dadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongwane ozohamba layo, ozofika ngale befike bemthele ngenyongo. Ma sebemabukela umakoti ithathe naleyo nyongo ebeyibophele esandleni sikasanyongwana lo ukuthi ebonise ukuthi masebuyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukela kanjani. Uyamukele mpela ethi seyamukele kanjalo. Yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo masebenzenjalo. Sokuyi sebelinda yonke into ivele ngakube kajahu ukuthi iwathela ababatshela yona. Yikho lapho ungalungiselwa khona umtshato. Ma sekulungiselela umtshato-ke sekuyatshadwa ngoba ntu ulobonile waqeda. Awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobolo waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana.
Kuba khonapho babatshabalala.
Amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola bayaqedi, yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola, yikho lapho abacela khona ukuthi hhayi sicela ukuthi sitshade noba sesikhiphe okungaka okungaka besicela ukuthi senze umtshado. Yikho-ke lapho ongena khona ukucela. Kodwa-ke vele kudala kwakunganjani, kwakungaceli kadende, wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzitshaya zonke usuyatshada-ke, utshada umtshado wesintu. Yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebetshadile. Okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi litshade ngoba ungaqedanga malungona, kodwa kudala vele kwakungaceli.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla besikhuluma ngokucela umlilo. Besixoxa lo mlungisi Jabalala, ingcweti kwezamasiko.
Owawusenziwe mandla, owawusenziwe mandla.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi, silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba. Baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami, kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula, abanye sebedlule emhlabeni, abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila. Kodwa-ke sithina mina lawe sisaphilile, uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo. Ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo, lalaba abasenkingeni ezingapheliyo, kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona, uNkulunkulu uyabazi. Okuselayo ukuthi bazibike kuye, bazisondeze kuye, babone amandla akhe amangalisayo, amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni, ngoba wena ungusomandla wasemandleni. Namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo, siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona, esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi. Iyakhumbula ukubana ngesikhathi esidlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla, ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe. Namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba, sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13. Kufuneka kanje usibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanye icala kithi. Ungasingenise ulingeni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade. Amen. Namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu, sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla, kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa, ngoba kuthiwa usithethelele amacala ethu. Uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala, amanye siyawazi amanye kasiwazi. Ungaba ngumama hlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana, labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi. Ngamacala lawo ngamelanga ukuthi atholakale emulini. Kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi, lathi siyoniwa lapho esihamba khona, kungaba semsebenzini, kungaba sezimotini, emabhasini, ezitimeleni, ingabe kungaphi, bakhona abasonelayo. Abanye bayasihlambaza, abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani le mbono yabo. Lapha uJesu uthi kubi, kulicala, kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazi mbela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uzumangala ukuthi isole sayisiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngayingabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnceba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza sinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngojesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ujabulani mthimkhulu Hadebe ngisakhamuzi senkayisayo kegugo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha ku right hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye citizen coalition for change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kuma ward wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday 5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayi south bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayi south esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe sowuyisikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU-P F upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 la ma-members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisouth ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kula ma-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe ward 30 bahlangana ngaphi ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo sengikhuthaza abathi ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngukhansila baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingathi ukuthi angekele asho zibe khona kodwa thina thanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okusho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi ube lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yekasilelaga premier soccer league ezimbabwe ujoseph njanji usipha lolu daba
Nansi impumela emidlalo yeKhazilaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini. Iqembu leHighlanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStanley Ngala kanye loPeter Mudua, kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United litshayeleze PC Kariba nge-1 kanya, njalo abafana bemakhephekephe bahlohlele nguAdrian Sila. Emdlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanya, kuthi emdlalweni obuseGibbo iqembu leTriangle libe nguJikilobhanqa 0-0 leqembu lengiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisayele Zimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ugumbo usewumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana ba-these days, especially lokho okuncane lokho, ke utshona vele kuzivokelela i-TV. Akusena ama-street football thina esakhula siwadlala. Sasithi imbeji, sibheja ngama-5 cents, 2 cents, sitshona ekubhoreni vele. Athe sivela ukubona kutshona kudlala ama-PlayStation, sendlini, ama-video games. So kuthini libhora lakudala kwase sikwakweni kwakunjani? Yakukwazi esikwakweni vele kwakufiwa usithi namhla sifunyawina imali akukwazi kumele ufayithe ma ngifana athe sikumele umtsheli fight egrawundi dala kwakungafundiswa.
Ugumbo ngumfowabo kamqeqeshi woloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevele ile qembu lomdlalo wenguqu.
United team yankanikazi kwakungubaba nowayisponsa team yankhona United. So sonke sihlalile kuhlonile kunomen abantu. Tomatanguchali, Mulamkurutanguchi, Onka Batala, Napuluga, then that's a smoothie, this is Slalam, 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 2003 championship wamas
amanya amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nast. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe.
Anxa ikhono laman sithona sonke yanginika amabhuku engadvisor ukuthi nxa ungikhothi ungaba le problem enjenze so enze so ayanginika iadvice emini so vele hayi ezinye izinto zecoaching ngiyavele sengizazi vele ngoba uyabe esengitshezile ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu ayisolve iproblem eni so hayi anda problem eningi kwi-coaching.
Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu le-Chicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ezomculo.
Uma sihamba,
sihamba,
sunda,
usito,
bama,
usito, se, usie.
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo uJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi kwaNkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe Gospel Group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usito,
uma siya,
siya, sibone yafuna
usito,
usito,
usikhiphe
unyame
usito,
sifake ukhanye
izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020. Kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke la ma-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe unyamene
kubunyamene
sifake ukhanye
usito
ubunyama ulamusito awula phambili ngosiya.
Uma sihamba sikone
lapho
sibona
lapho
sibona
sitoze osi yetu.
Umasi kamba njalo,
umasi hamba
sikone, basi
kamba njalo, sisho
ye siyabonga kakhulu ke jahale khaya olivalelisayo ngenjabulo umthembo Sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.